Aiwa, with respect, chida yedu kupa rukudzo kuna Maikupe zvinhu zvaari kutaura izvizvo hazvina zvazvinoreva. Nokuti MDC ibato rine mastructures, ibato rine maorgans aro. Kubva vatsvangira vasati vashayika, Maikupe vakusvika gore vasati vambopinda mumusangano weMDC. Saka havakwanisi kuti vakagara kumba kwavo neshamwari dzavo mbiri kana nhatu. Vototi pai ndini mutungamiri weMDC nokuti ndini ndakaelektiwa pacongress. Election means a choice. Maikupe nevanhu vese vemDC vanozviziva kuti hapana election yakamboitwa vakawana kana mavhoti matatu. Kana vachiti vakaelektwa vanofanira kutaura kuti vakawana mavhoti mangani. Asi mamiriro akaita makakatanwa anguva makakatanwa mumanewspaper nemusocial media. Asi muvanhu nemaorgans emusangano weMDC hapana kana makakatanwa aripo. Mutungamiri weMDC kubva paasha ikavatsvangirai ndivachamisa.
Sei muchidaro varuhanya?
Panga panyika kana mupati akatora musangano akaradza kuti ndiye ane control yemusangano, ndiye ane control yemapazi yemusangano nemainstitutions dzomusangano, ndiye atova the legitimate leader. Nyaya iri muMDC is not a legal matter, it is a political matter.
Saka munoona sekuti bato iri ratotsemukaka?
Harina kutsemuka. Tingangoti ratsemuka nachida kuti Maikupe vabva. Sekuri kuti ranga ratsemuka, Maikupe vaifanira kunga vane divi rinotori nevanhu vanovateverera ende vanhu vakasimba. Hapana kana province one kumaprovinces magumi nemaviri eMDC yambobuda ichiti inoda Maikupe. Brewer yese chai chairman wacho vabhanda. Vari kutaura kuti vanosapota vachamisa. Mukaenda kumatevereland south the same thing, matevereland north the same thing, Harare, Midlands. Saka Maikupe vanotsemura musangano sei? Vanotsemura musangano mumidia.